Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vatore Citizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
Tofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanhu vanofanira kutarisa kuti ita maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed in a mutauro. Ndo pane chichemo changu. I think
imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato retripusi uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kuPelanda vachabalala kuBulawayo, vaGift Ostalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neti muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuti igadzirise. Saka zvinofanira kuitwa, kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira, tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally varipo shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion muna ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamwe mapodzi zvakasiyana, pana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kumashoko mubato reZANUPF vaFarai Marapira vati bato reTRIPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatisi kuwirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana ingori kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTRIPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaLennon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTRIPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTRIPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri zvisingangorerekere kungogara pasi neveSADC neveEU chete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isu kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusuwo sevechidiki venguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZEC vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti komishini yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mupinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare, Bulawayo neManicaland. Bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika, mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo. Mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika. Vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi. ZEC yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANPF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC, African Union, COMESA, European Union, Commonwealth, hurumende yeAmerica nedzimwe. Asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka, vamwe vatungamiri venyika vakaita savaSiro Ramaphosa vekuSouth Africa, mutungamiri weNamibia vaHerg Godfried Geingob nemutungamiri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose, kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo. Vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa. VaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri, apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika, masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke, vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji. Tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa.
Kuna vakawanda vari kugunununa tiri kugaidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei. Isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota. Tiri kutarisa kuti zvii zvaitika mwedzi yakapfuura, vanhu vachikampeina, vangu vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumatown nekumaruzevha. Aishe maconcerns aiitwa nemaobserver edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu, especially kuside reZEC and how they've handled my elections. I think it was a very poor performance from ZEC. And tofanira kupagadzirisa ipapo.
Zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna?
Kukanganiswa neZEC zvakawanda, kutanga nekuvoters roll, kukanganisa kwakaita delimitation, mashenanigans aiitika pamanomination court vari vachiedza kunominita macandidates avo. And then on polling day itself, the delays and so on, zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world, kuratidza kunge tisina kurongeka pamaelections edu. Saka I think maobserver, they have some valid points avaraisa. Tichaona kuti mishini yauya, high level mishini yeSADC, kuti chii chichabuda ipapo.
Saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna, sezvo vanhu vane mivono yakasiyana siyana?
Moving forward ndingade kuona tichitaka kubatana. If there are concerns, the opposition ngavaende kumatare with haste and matare ventilate nyaya dzavo munhu wesagutsikane. I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pa social media. Sezvataura vakawanda, kana vaine mav11 avo vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents, ngavaende kumatare vaone kuti chii chinobuda ikoko. Otherwise kana vatadza, let's accept and we move on. But tofanira kugadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuta ma election anodadisa anoyevisa mu Africa vanofanira kutarisa kuti ine ma election akachena sekuZimbabwe not every election is disputed ine mutauro ndo pane chichemo changu I think Mike Gumba is not fit to manage Zeku. Clearly, our chances with my elections, and Tinan Wagawanda, who would do a much better job to manage my elections. And I think we need to look at that as a country.
Vamanduna, pane zvaigona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here?
Last time, 2018, there was an opportunity. We akakutwa navamunangagwa. Kuita kuvaka government iri inclusive kuvaka government yaitibatsira kudzokera international community and government yaizotibatsira kubvisa masanctions vakazvitadza and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatatichiti dzva zvapera navamugabe I think they need to revisit that and try to recover from And even by my election, I was looking at my own tongue, I took a foot, Tazoka foot, who era am Gabby at Tambo, to the Pagata Kokuji, and Jazit, and go to Katuka, but no account of a foot. I think I want to buy Gadris a papo. Let's find a way to reconcile with each other. Nikaka, I talk on even a it means Munuese, not just our winner, my elections. And we must find, as part of our recovery from this election, a way to put the best of the best. If it means reaching across the aisle, kupin the only opposition quadrant, but this is the best of the best. I think that is the way forward for us from this election.
Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvunhu mubasa ravo. Vachinyora pa X iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association, rinoti sangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, rabvisa pachigaro vaChristopher Muchangwa avo vange varisa chigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Parizvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nhengo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica, vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to the CCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tinotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tikuti zvechitsotsitsotsi nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe vari mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Mashehu uko, nyika dzakaita sana Zambia pama embassy yavo hapo, nemalawi nenyika dzakawanda dzemusouthern Africa kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kuma embassy yavo.
Nyaya yediaspora vhoti iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari hameno dzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa?
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo, which is the constitution, inotibvumidza seva garivem diaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore negore. Saka imari yakawanda kwazve iyoyo, and tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyo famba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi? Sarodzo ndidzo dzakaitwa dziri kunzi dzakapera. Zvochiita sei manje?
Sarodzo iyi ngaidzokorodzwe sekutaurwa kwataita netripc yedu. Zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu, kurohwa kwevanhu, nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu. Kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota, regerai vanhu vavhotere murugare, nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith. Saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite. Hai,
avo vanga vari nhengo yetriple C inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai vari parunare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANU-P F Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uyezve dzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro, nekuti kune vazhinji vasingazivi, vasingakwanisi kukundwa zvine mukurumbira. Vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity. Panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tinangotenda hedu kuti vana veZimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda, mutungamiri wenyika wavanovimba naye, ane ruoko runovaka nyika, nekuti nyika inovakwa nevene vayo. Asi mafambiro akaita sarudzaya tautirikutare kuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru. Nyika yese musi mazuva resarudzo richisvika hakuna kuitwa nyonga-nyonga mvunga mupopoto ingada yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusamira zvakanaka, havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato retriple C rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yeZimbabwe haikwanise kubiridzira, nekuti vetribusi vakagadzirira, vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo. Saka kubiridzira hakukwanisike muZimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga, ndo vaakumhanya vachiti takurirwa tabirwa. Hatichaziva, nekuti chatofanira kutinzwisisana neZimbabwe, gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa, asi vanoda kukunda iwo. Gutsa ruzhinji rinoda kuti kana pachinge pasarudzwa, kana wakundwa, bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa ndozoedza mangwanazve. Haikona kuchema wakaisa muromo muhapwa. Usachema usina tariro. Tarira mberi, zvichakunakira rimwe gore, asi gore rino ndezveZANU-P.
Vamwe ndevakakunda, vamwe ndevakakundwa, mashoko enyu kwavari.
Patichapinda 2028, musarudza 2028, kana muchida kuti mukwanise kubudirira, shandai nesimba, muchishandira nyika, muchishandira vana veZimbabwe. Kwete kushandira vari kunze vanokufurirai, nekuti hakuna kwazvinotisvitsa. Iko zvinoizvi kwatiri kuenda senyika, ticharamba tichingotonga. Vanochema vachichema, vanohukura vachihukura, isu tichingotonga tichigadzira migwagwa, tichigadzira maindastiri edu achitanga kumuka, US dollar tichirasira uko, mari ichipinda munyika, vana veZimbabwe vachifara, vanga vachitambura vachizunza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva neZANU-P. Ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi. Vari kuwisira nyika yedu pasi, vakanengedza miseve yavo kuZimbabwe, aiwa nengedza henyu. Asi Mwari wedenga anotidzivirira, anotirwira. Toda kutenda kuti masarudzo akafamba zvakanaka, nyadenga akationa, ZANU-P yakakunda, nekuti ndoo yakasarudzwa nguva iyoyo uyezve Mwari vakazvibvumira. Tinotenda.
Weta vakarerekera kubato rezanupf Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain naEvans Shininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. MuNewsday vanoshanda mune zveutano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana, munyori mukuru mubazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi mune zveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. MuNewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Mackenzie vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa, vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondorapera. VaMakenzi vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe imbwende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewokuti kana ZANU-PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro, ngairegeka zvokuisa zvokuita maelection, ngairege zvokuita maelection, nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo, vanhu vemasvingo nevose vari kunoteerera Studio 7, madiaspora anobva masvingo, deno zvaibvira taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete timbotaurirana kuti hama dzangu ngatimbosiyai vabereki vanovhotera orova anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa. Timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapana idipe wamakaisa, nokuti masvingo ka hatizitarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera munovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu ndarwadziwa. Hama vadikanwi, munyika dzatiri muno tiri kubatwa senhapwa, tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura, because mainformation ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika, toti kwanzi ZANU-PF ngairambe ichinzi ngaitonge. Kana iyo ichiona kuti hai iri kuramba ichiti yakahwina, iyo isina kuhwina, vachingotaura kuti hakuna maelekshoni zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafanana nenyaya yamuri kubvunza vana Ponyati. Vana Ponyati avo ndevezanupf, vatombobatsirei? Zvakafanana kutambisa nguva kwamai muchiita muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa nezanupf muri kuzviona here. Vanongokuudzai kuti nyaya iyoyo hatisati taimbwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe. Unoreva kuti iye Ponyati ari kurarama kuamerica here? Kwaakuti apamwe nyau dzacho anenge asina kudzinzwa. Mastupid vana Ponyati avonana nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba, vanhu vanodangopi, havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyo kuti ko vabvisire kumari zavo dzepresidenti pawebsite yavo apo. Toda kuziva chikonzero ndechei, uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko. Kana mavhi 1-1 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen. Ndini Joma paJoburg.
Makadizvenyu pano paStudio 7, vana mukoma Jonga, vana baba Hwande. Aiwa, ndinonzi Bonishindezwa. aiwa ndinoti mufaro, ndinoti mufaro nesadhaki inenge yakakurumidza kuona gorino tinopinda, gorino tinopinda. Aiwa mukomana ngaapinde zvake, mukomana ngaapinde zvake. Gorino Zano PF ichida isikadi tinopinda chete, daitoona umbava hwavo wanyanya umbatendangu.
Ah, ndinoda kuziva wei iwewo koka munhu kumba kwako kuti uyaonewo basa randiri kuita kana kuti yaone imba yandiri kuvaka. Munhu wouya wosikogara apa achiona mawakiro anenge uchiita otanga kukudzwa kuti imba yako unenge uri kuita semende shoma kana kuti iri kubhenda. Waakuti kwaari iwewo undiudzirei kuti ndikutadza kuvaka imba, asi uriwo wamukoka kuti yaundione ndichivaka imba yangu. Unoona vanhu vezanu pefu vanoshamisa sereke. Kana dai vakanga vasingadi kuonekwa zvavanoita zvakaipa, vakakokerei vanhu? Ende vanhu vaida kuti vanyarare here vachiita zvinhu zvisiri pachena? Vanga vakajaira maobservers aivaomberera maoko vachiridza ngoma nedemo vachiita zvavanoda. Nhasi ava varamba vakuti mavarazarevo. Kusvika riini vanhu vachingoita maerection ekuriga, maerection ekubira? Ko zvino kana kuvhota vachiziva kuti hakushandi, ngavangodeclare kuti tiri one party state. Vana vezimbabwe vangoziva kuti maerection muzimbabwe hamuitwi. Pane kuda kusva kuti westra time achitibata kumeso. Ngavatibvira pana mutsvangwa marombe vanhu.
Nokumbisa zvakanyanya kuti South Africa, mutungamiri wesouth africa rese arasirira Maphosa vasakorokotedza Zanu PF. Zanu PF ari kukorokotedza iyi yakabira maelections, iyo uri kutogadhiriswa vona votanga nokutokorokotedza vamunanga kwavabira maelections. Vari kukorodza mbavha dzakabira maelections ndo dzavari kukorokotedza. Sii tiri kuya mukati menyika yesouth africa munongo kutambudzika kevamusana pezanu PF iri kumbunyikidza dzikonzero dzevanhu, iungoita zvinongoda, inongombunyikidza vanhu, inongouraya vanhu. Tiri kutiza sezimbabwe kubudza kezanu PF nhasi vari kukorokotedza vamunangako.
Taachingokumbira kubvunza pane ava vamwana vamunotaura navo vezanu avo, unotoona kuti vanhu vacho vanenge vatorwara nepfungwa vamwe wacho. Unotonyatsonoti kuzvara turi murwere wepfungwa chaiye. Tinotarisa kana even nguva kana vakaindavhiwa kana patv chaipo, hapana kana mhinduro yavanopindura kana imwe chete. Unotoona kuti vanhu avanenge vanotopenga chekutopenga chete chekuko vandiita. Taikumbira kuti kana mukamazoita nhingi muchivabvunza, tokumbira munhu vabvunzo kuti iko ko mavhidhios akawanda ayo ari kutendererayo ekuti vanhu vakazovhota pakati peusiku kubva na7 ukuro kudzimanheru vamwe na8 ukuro kuusiku, ndekupi kwamakaona nyika inoita maelection akadaro? Tachikumbirawo mutibvunziro pastudio, toda kunzwisisa nekuti so far hatisi kunzwisisa kuti since takaberekwa isenis taakuma40 years hatinambonzwa nyika yakavhota vanhu usikuisa kana 1 then seri 5 okurokonzi vavhara. Saka tachikumbira mutibvunziro kune vavamwe vamuri kubvunza vanenge vanotopenga, mumbovabvunzawo mubvunzo iwoyo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muitwe sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, nichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.